sasa ekuseni.
A very good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Thursday, November the 3rd, 2022. I'm your host, Marvelous Mhlanga Nyahuye. Tonight on the Women's Roundtable, we're looking at the escalating issues of gender-based violence and child abuse in the country. These issues are highlighted in a recent report by the Zimbabwe Vulnerability Assessment Committee, or ZIMVAC. A research study conducted by ZIMVAC in Matabeleland South says more men than women have reported abuse. That includes sexual violence being perpetrated by their spouses. According to the study, emotional abuse accounted for most incidences under spousal violence, followed by economic abuse, physical abuse, and lastly, sexual abuse. Physical abuse was the highest form of gender-based violence within households in the province. Nasi muchirongwa tiri kutarisa pamusoro peongororo yakaitwa nesangano reZIMVAC inoratidza kuti varume vakawanda vanoti vari kumbunyikidzwa mudzimba nemadzimai mudunhu reMatabeleland South. Varume vanoda kusvika zvikamu zvinomwe kubva muzana kana kuti 6.9% zvichienzaniswa nemadzimai anodarika zvikamu zvina kubva muzana kana kuti 4.1%. Vakati vari kushungurudzwa mudzimba. ZIMVAC inoti vanhu vari kushungurudzwa munyaya dzepabonde, kutukwa uye nekurohwa. The Zimbabwe government says it has joined hands with different United Nations agencies and gender rights non-profit organizations in the country in fighting gender-based violence. The group has its first anniversary last week with Permanent Secretary in the Women's Ministry, Moses Mike, saying government was committed to ending gender-based violence in the country.
Tinoda kuti tipemberere zvikuru nematanho mazhinji akaitwa nenyika yeZimbabwe. Takakwanisa kunge tichigara pasi nevana mbotaura UN, European Union nemapato akawanda anoita zvebudiriro muno munyika kuti tiise musoro yedu pamwe chete kuti zvinotodini nyaya iyi zvayatinetsa, nyaya yekushungurudzana mudzimba. Tikabuda zvakanyanya nema program akawanda atakaita. Takaitawo maprogram anofanana nekupa madzimai yatingati empowerment. Takaita maprojects akati wandei kumativi ese enyika yedu yemuZimbabwe maprovinces.
That there was Women's Ministry Permanent Secretary Moses Mike speaking at their anniversary last week. Some child rights groups are calling on the government to implement some of the laws that it has put in place to protect underage women from early child marriages and sexual and domestic and violence abuse. A child rights activist in Cholocho, Simeli Inkosi Mhlanga, decided to start her own organization called Orphans Friend and Community Development Trust to offer training programs to some youth who faced abuse in their her community. She shares her story with Studio 7's Ezra Sibanda.
Abantwana laba ungakhangela most of them manje babe buya lapha like mina ngayenza i-counseling ngibe-certificate sangkhona. So esijayele ukukwenza ukuthi mabe buya lapha we try to, it's not like ukuthi we teach them iskills and lesi kuphela. Kulama-services amaningi lesibanika wona and one of them is i-counseling. So we sit down with the one and eleven last sala pansila was in Kokala. We are Zinda Vesnes in Zimarakulu, Vichel, Wenna, Abuzamukuti. Abandu Koda will be a Konala in Yelamban, but you can meet in a since grade 6. Why it's only Rachel, Mutagam Tala, Mutagamalumi, and the Malumi is so as near as I was last year. So, Mina Villa's cutting his name, Mutanga Villa Tumpana, only 9 years. I don't understand to Tumpana is a coma because I'm to Alaba, Manches, Lava, Mina, and Coca Labola, but I will tell you to Mina. But I don't do the betty mama. Betty mama meaning I abuse. Mashunias and Wisban, Losban, Bau Kalele's name is in Zulakona. This is why our counselor is in Gabo Telazon as yesterday, and we told Gabo my close relatives. Gabo is in the Vesin Jalo and we told with Zanya Teva, Kuma families, Zanya Teva, Utan our humble wire reporter, Wakuruma Kuku, Wakuruma woman, Lumutuan, Zemban, the Wuban, yes, in the name of two. But to also tell what you do, I'm Zalo, Kuya Pila, Log, I said I'm Zali, Wabani, and I think Gilama or Fanzilla. So long as I said I'm Zali, Lom Zali, so we're so swans, and I was so trying to have Zankara's Kuninir and Kai, we're so swan, I'm Kuninia Kunarapa, my killer, because Abanya, I presume, Fana make for my killer. Tell what there was Ankona Zabiza, who is this girl, who is the community, who is the Sepu, Shalle Panty, the Kuninia, the Colisani, when I read the water, and this is never when you're going to have a man to one. Omuna and Konam's the Kukona. Babu, you are cooking my Indian corn about the land, the Bafa Tadisana, when I vote a corner, Alemakai.
That there was Ms. Mhlanga speaking to VOA Studio 7 reporter Ezra Sibanda. We also spoke to some of the young women who are benefiting from the organization. Let's hear what they had to say.
He offers friends, young Tatar, and Sekai, and his son, and I got a band for four. Young Tatar, as in Salapa, he's on Salapa, as on for this, I'm both working for the same course. It costs layer, even a game. Nyang, you're feeling the vision, right? Young fingers are hairdressing and beauty therapy. Lave City was on Nightisa, who gave up hairdressing and beauty therapy. My Kubega Nayans and Avanga so has a EPR for 3 months. Nayans a EPR for 3 months, Napala Ama exam, Napomede Langa Pasa, Nahamba attachment now and go attachment. Nayans a attachment, you go down with your map.
So also says the car.
Innocent
says the car. Who
has his
load? So let me get it. Had it
in
the 18 years. So it's your bong and so who chinchel in Pilosia America to tell himself is not the bears.
Eh.
Who shall I love Annalika?
Thanks,
hello, Baba
Loma.
Eh. What's a car?
Eh, what's a car?
So what about Lapa Babo or Lapa Wearoko chinchel in Disney?
Eh, Babonga cool.
So, who was a seven of one upon the promenade?
Oh, I'm going to go for my illusion. You're for like AM, Lammy is a room.
Not
you're going to get South Africa.
Okay, Labo Bonana Webbins and Drift.
I get on your consumer, but he gave a good idea. But we are going to go to a promenade with him here in South Africa. You're going to be AM, so it's a room.
We never know. Benzan,
Bafunda. Bafunda, all you are over from 2 in Dumbani High School. Have I never said Kai? All you are over 3.
Okay.
If I say Kai, I'm not going to go to high school.
That there was Grace Masposa speaking to Studio 7's Ezra Sibanda. We also spoke to another young lady, it's called Sipile Moyo, who shares with us her life experience.
I'm going to go to the house. January. So he offers as if he got a village in two or seven tat about Father Oshin and the Lord. Lapa in the Ecosia Hotel and Kitari.
Okay, you're full of seven Zarapa.
I'm facing a physical climbing in the Lord. I was using the sound in Tolumun Tomas and Pondas and the Rania.
But we are graduated. Sas. I'm sure. So, who's the war? I'm about attachment. What would you have? What has it? Who blower? So, friends in office, they come this office and friends, here comes attachment. Yatina.
Yes,
yes, yes. Sweet car, Gwana. But in the
That there was Nkosi Phile Moyo speaking to Ezra Sibanda. Now let's take a short break. Please don't go away. We'll be right back.
The search is on for Africa's best and brightest minds in finance, cybersecurity, technology, and anything digital. Making social impact through cutting-edge technologies, innovation, and creativity in Africa. Out of 17,000 candidates from 50 countries in North, Central, East, West, and Southern Africa, only three will be selected from the top 10 continental finalists from Egypt, Nigeria, Ghana, Zimbabwe, Kenya, and Cameroon. Join the U.S. Chamber of Commerce and its prestigious partners, including the Voice of America, when the three finalists are featured at the U.S. Africa Leaders Summit in December 2022 in Washington. Stay tuned.
For those that have just joined us, please note that we are streaming live on all our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We're also live on YouTube at VOA Zimbabwe. For perspective, we are now joined by our guest, Rotina Mafume Musara of Musasa Project. And we're also waiting to connect with Mr. Ziponge Zipo Ndebele, who is waiting to come in from Padare, so we can also hear the man's perspective. But for now, let's move over to Musasa Project. Hello, how are you?
I'm fine. How are you?
Good, thank you. You've been listening to part of the program that we've been having before you came on board. We were hearing about this ZIMVAC report that says that some men in Matabeleland South are saying that they are being abused by women over there. Have you heard such reports coming from that region?
Yes, indeed. Gender-based, no one is immune to gender-based violence. Gender-based violence affects everybody. And gender-based violence has no face. So, yes, men can indeed be abused by their partners or their wives. And sometimes because of the cultural constraints, they are not able to talk about it. Our socialization is such that the men is supposed to be strong. The men must not cry. This socialization starts at a very, very young age. So you find that because our culture says kufakwe murume kubudaura, the boy child has been socialized to not cry out when in pain. So when men are also abused, those patriarchal system, the hegemonic masculinities, the way they were socialized to be strong when they are not strong, is the way that they will react to the gender-based violence. So vanotaza kutaura kuti, hey, I'm being abused, because they are not socialized to express their pain, to talk about what they are going through, to report to the police, to say, you know, I'm in a tight spot, I'm being beaten, I'm being abused, I'm being psychologically abused. They can't say that because of the way culture has socialized the boy child into a false manhood, if I can say that.
Mm-hmm. Tombopinda mururimi rwamai kuti zvingaitwe kuti tisaone dambudziko iri richiitika. Takambonanga nawo muzvara nhasi kuvanhurume nekuti panotaurwa kunzi gender-based violence vazhinji vanofunga kuti inongonangana kumadzimai. Mungati chii sesangano remusasa project?
panodiwa kuti tibudirane pachena atinotisi nemuchirungu transformational dialogue. Ngatitaurei secommunity, society, toudzana chokwadi chekuti munhu wese anogona kumirishongwa, munhu wese anowadziwa angava murume, angava mukadzi. Ende zvakakosha kuti metisasekana, nekuti izvi zvinotanga kamwana kachiri kaduku duku chaiko, kakabva kunotamba kakati ndarohwa nanhingi, zvinonzi haugoni kudzosera here urume. Kana mwana akachema, zvinonzi usachema semunhukadzi, shinga semurume. Mwana akada kutaura kuti ndiri kuda chakati, zvonzi izvozvo ndezvevakadzi, hazvisi zvechirume. Saka tiri kushingisa mwanakomana, asi munyika yatava kugara takuona kuti mwanakomana ari kukanganisika zvikuru nenyaya yemameseji iwawa, nenyaya yenyaya idzodzi dzatinomuudza achiri mudiki kuti shinga shinga. Aiwa, munhu kana achinge agwadziswa, munhu kana achinge awigwa nedambudziko, anofanira kusashingiswa, anofanira kushingiswa koga kuti atsvage rubatsiro mudambudziko rake. Saka sevarume ngatiregei kusekana isusu pakutanga, uye sevakadzi, nemhaka yekuti takakurawo musociety imwe cheteyo, ndeyekuti tikaonawo murume achichema tinogona kutomusekawo kuti ari kuti ari kurohwa nemudzimai, totorova chikwe akatyiswa akaita so. Asi tiri kuti ngatichikatanura tsika dzatakakura tichiziva tichijairira, nemhaka yekuti tava kuona kuti vanakomana vedu vari kuzviuraya, takuona kuti vanakomana vedu havana kujairira pain, vanakomana vedu vakadzidziswa kuti you own a woman, vanakomana vedu. Saka pavanorambwa paya, tinoona pfuti dzava kubuda, nemhaka yekuti havana kujaira kurwadziswa ende vakaudzwa kuti shinga semurume. Yeti tiri kuti iyoyo message is abuse on its own. Saka murume wese anofanira kuwana rubatsiro, nekuti ikodzero dzake pabumbiro remutemo kuwana rubatsiro agenesi mirishonga.
Aiwa, tinotenda. Regai timboenda kuna kola vatiinavo vapinda pachirongwa. Halo kola, makadii?
Makadii zvenyu.
Aiwa, tiri wadi kola, muri kunzwa iri mudariro iyi. Mungade kutaura kwamuri here nezita renyu, mobva mabvunzo enyu kana kutaurawo maonero enyu?
Aiwa, ini ndinonzi Vamaketo, ndiri kuSouth Africa. Panonetsa panhu panyaya yekutaurwa iri mudariro kuti isusu varume tikwanise kuripota.
Chii chinonetsa?
Zvinotoitika ende zvinozonetsa manje kuti ndizohwikwa kuti inini ndakanoripota ndakarohwa nemukadzi. Zvimeki sense izvozvo.
Saka imi munofunga kuti panofanira kuitwa sei apa?
Nyaya dzakadaro handizivi zvangu kuti but at the end manje sometimes vamofuta ripota akatonyarara, inyaya yekuti maybe tenge ichika kudzorera kuti nogona kukanganisa munhu akagona kukuvara, togona kupesa tave neBP just kutongoregawo takutongona kuti hatikwanisi kuti tidzorere. Vanhu vangozopesera vakuona sekuti maybe kuda taro takundikana, but mostly of them vamunhu vainge vachitodzivirira toti ngozi pachishona.
Kana muine mubvunzo munogona kubvunza, tine vemusasa project vari pano, vabva vangotipindura. Bvunza izvenyu. Mukoma, ndofunga line ravo rabva rakata, but we're hearing there from our caller in South Africa. He's saying, yes, it's true. Most men really do not report. They may be faced with a situation, but they are afraid of how society will judge them. So let me go back to Retina Mafume Musara and just say, so what would you advise men to do? Because, you know, we're hearing a caller coming in to say, yes, it's correct. Most men just literally stay away from talking about issues that will put them in a space where, you know, people might ridicule them.
Yes, indeed. Like I said before, people laugh at men for coming out, for talking about these things. And it is because of the way that we are socialized to believe that a man should not feel pain, a man should not talk about their weaknesses, a man should only be seen as a, from a point of strength. And this is what we call hegemonic masculinity, what patriarchy has taught the men. But what we are saying now is it's to to everyone's disadvantage for men not to come out. Because when we are looking about, when we are looking at a survivor, we are saying it's a game of power. So there is much abuse, and mind you, when we're talking about abuse of men, we're actually talking also about men-to-men abuse. So there's much of men-to-men abuse, there's also women-to-men abuse. And the reason why another man won't talk about it is because of the power. So he feels he's powerless. He feels he has been disenfranchised as a man. He feels he's not a man enough. But we are saying as a society, let's change the narrative. Let's see a survivor as a survivor, regardless of gender. Abuse has no face. So everybody, a boy can be abused, a man can be abused. And what we are concerned about is the survivor. And using a survivor-centered approach, we are saying our institutions need to shift. The family institution itself needs to accommodate the boy child as a person with feelings, as a person with emotions, and start to recognize that the boy child can also cry. The legal institution, starting from the victim-friendly unit, also needs to recognize that a man can also be abused and not laugh at the man when he comes to the police station. So we need to revamp all our systems, the counseling units, to say, let's normalize men to go for counseling. Men, especially Zimbabwean men, should appreciate that going for counseling is actually a strength in itself. So it's not about only reporting to the police and making sure someone is behind, but no, it's a whole process of looking at the survivor and saying, what is the need here? Psychosocial support, legal support, medical support. So we have a whole range of support that we give to the survivor. And once a survivor comes through, we need to respect the needs of the survivor so that we have men coming out and men getting the necessary support that they need.
Mm-hmm. Tombo Zokera kumwana msikana, imise sangano re Musasa Project, munobatsira sei madzimai, zvizva munenge muri kuita, vanenge vawanikwa vachishu.
Yes, semusasa tinobatsira madzimai zvakanyanya. Tinopa rubatsiro rwakasiyana-siyana. Chikuru chatinopa muZimbabwe chatinonyanyozikanwa nacho inyaya yekuti tine dzimba dzeuti zero. Tino 15 around the country. Kuti mukadzi agarohwa pangava pakati peusiku, pangava nguvai kana upenyu hwake hwatova mudhenja, hwava mudambudziko, tine dzimba dzeutiziro hwekuti akauya anokwanisa kuwana shelter. Zvakare kana apinda mushelter imomo, tinopa yatinoti counseling, kureva kuti tinotaura nemudzimai tichimupawo psychosocial support. Tinodzidzisawo mibato yemavoko kuti vakadzi vakwanise kubuda mukati mekuva neurombo, so that vanokwanisa kuzvimiririra mumabato emavoko. Tinobatsira zvakare nekuti vawane rubatsiro rwelegal support, vave neruzivo kuti nyika yedu inova pamitemo, inova dzivirira sei kuti vasaramba vari mudambudziko iri. Saka tinobetsera zvakanyanyisa, dzingava nyaya dzemaprotection orders, dzingava nyaya dzemaintenance, dzingava nyaya dzekumakoti nekuva prepare even for the court process. Tinobatsira zvakare panyaya yekushambadza yatinoti isusu raising awareness, kuti madzimai nenharaunda tizive zvakashatira mhirishonga, tichishanda zvikuru sei nemadhisabhuku edu, tichishanda nemadzimambo edu, tichishanda nemaorganizations akasiyana-siyana kuti munhukadzi akwanise kuwana rubatsiro rwakamufanira panguva yakamufanira. Tinobatsira zvakare.
Regai ndimbokubatsai muromo ipapo, patimbotora kola aripo angange aine mubvunzo. Halo kola, makadii mukoma Shepherd? Aiwa, tiri wadi wadi, tiri kutaura nemi, muri kupi?
Ndiri kuketaun.
Ehe, aiwa, taurai tinzwe, muri kunzwa iri mudandaro.
Ndiri kutaura nemi, muri kupi? Ndiri kutaura nemi, muri kupi? tisingakwanisi kunge tichini like tiri vanhu vekuti hatina kuchenera saka chirongwa chechi tachifarira kuti dzimweni dzenguva vakadzi vachanzwawo kuti pane pavanotishungurudza tisingakwanisi kutaura tichingomira munoziva zvee zvokuti famba uri baba but kuti ukachema manje muri yese vana vanobva vachema but unenge uchingofira mwoyo kuti handina kwokusvitaura handina zvandingaita because ndiri baba its like inini ndine problem yekuti ndine vana two vakomana vane vana mai vakasiyana ende vakadzi vacho vava vese vari kutwo dambudziko randinaro nderekuti ivo pachavo vane communication but inini all along ndandisingazviziva kuti vane communication because ndakazozviziva mai manje uyo akatanga kutaura problem yake just after a week uyo anobva atanga futi kutaura same problem irenge ine uyo saka ndakazoziva kuti ovo vanhu havandinzwisisiwo kana ndikatini handina mari nawo vanenge vachitongondipa same maproblems yekuti ndinosvikira panguva yekuti ndombosvikira handiminani hangu ndife hangu pazi because ndakosha dzangubvisa kuti ndiita because vanopane pandinonyatsoona kuti apa ndakwabviwa hakusisiri kuti vaakuda mari dzeschool fees hakusiri kuti vaakuda mari dzekuchengeta vana kwaakundi abhiza chaiko
batai makadaro mukoma timbonzwa kuna sisi Rotina Musara sisi Rotina muri kunzwa zvekutaurwa naKola angabatsirika sei
Kola chakakosha ndechekuti vaende vanotsvaga vatinotisisi vana mazvikokota vepfungwa vakwanise kutaura navo vogara pasi vometa way forward panyaya yekuchengeta vana vavo kuti vochengeta sei vogara zvakare nemakuita sekunzwa kusva nemadzimai ari mukati menyaya iyi zvakakosha semhuri yezimbabwe kuti tiende kumacounselors vanonotibetsera kuvhura dzimwe pfungwa dzatinenge tisina nemhaka yekuti chakakosha ndechekuti tive psychologically tinge takagara zvakanaka saka zvakakosha kuti ngavanotsvaga even legal advice inogona kuvabetsera zvinganetsa kuti ndipe a straight answer because tiri pamhepo zvinoda zvanyatsopatsanurwa tine nguva yakawanda asi chandinokurudzira ndechekuti vakaenda kunana mazvikokota vemutemo vakaenda futi kunana mazvikokota vepfungwa vanobatsirika zvakanaka
aiwa thank you so much please stay on the line mukoma Shepherd manzwa here zvataurwa ehe saka imimi zvamunozoita munogona kuzopinda kuinbox moisa nhamba dzenyu kuti tione kuti tokupai mainstructions ekuti moita sei asi taura henyu mukoma Shepherd
orit ndikunzwa tete orit ndakuinzwa tete zvamataura handopa paine nyaya yangu yekuti pane pamwe pekuti tiri vanhuwo venyama dzimwe nguva zvinhu zvinogona kurema mabasa atinoshanda senge musouth africa munomo munoziva chimino chiripo hapasi pese patinokwanisa kuwana mari inokwanira saka ine ndikati mwedzi uno uyu ndokwanisa kumbopawo uyu munina mwedzi unouya ndombopawo mukoma but still nyaya dzacho the moment yaunotobhadhara school fees nepaunotumira mari yechikafu dzinobva dzatoita wese nyaya dzacho kudarika zvavatoita izvozvo saka unozopedzisira wakutofunga kuti pamwe zviri nani kuti ndiramwe vana vacho ndita havazi vangu but mwoyo wekubereka futi nekuziva kuti vana ndevangu ende uchinyatsoona kuti vana ndevangu unotozongoona kutoti handodii but unenge uchingofira mumwoyo because hauna wokuti uzviudze because waunoda kuudza wese anongatiudza kuti tamwari unofanira kuchengeta vana vako
aiwa mukoma Shepherd aiwa tazvinzwa saka sekutaura kwandaita munogona kutumira handiti nhamba dzedu dzepawhatsapp munadzo dziya dzatogaroisa paplatform tumirai meseji ipapo tozotaura kuseri regai tidzokere now let's go back to our guest Rotina Mafume Musara to just give us the last word as we clock down
tinokurudzira mhuri yezimbabwe kuti ngatitsvage iwe kutaura naye
thank you so much so much unfortunately time is not on our side you know the program goes so fast but we would like to thank our guest Rotina Mafume Musara of our Musasa project and all those that were able to call in and all those that were live streaming with us I'm Marvelous Mhlanganya who is saying have a very good night